he is now finally recognized that the bond note was in fact current, that the RTGS was now in fact current. So he is now formally recognized that and is calling it the RTGS dollar. And therefore, the RTGS dollar now has an exchange rate starting on Friday. It means that he has de-dollarized our economy. He has abandoned the regime of multiple currencies. He has taken us back to where we were in 2006, 2007. So there's no relevant as a country. Tadzoka pakushanisa Zimbabwean dollar paya. And Zimbabwean dollar irakunzi RTGS dollar. But dollar iraiswa pasina anonzi pachirungu ma fundamentals. There are no fundamentals supporting the return of the Zimbabwean dollar. Zvaita zvakangofana nokutora mashizha kuti mashizha yamari and because adaro zvireva kuti zvinhu zvichakwira, zvireva kuti zvinhu zvichashayika kunyanyanya petrol nedizil, kunyanyanya magetsi. So murume uyu ari kutamba feja nenyika, murume uyu ari kutamba njuga nenyika, achikosta vashandi mari dzavo mabhengi, achikosta vanhu vakasenzera kugara mapension years their monies. So what has been done is a disaster, it's unacceptable, and I hope that Zimbabweans can recognize what he has done.
Pane zvavataura zvose, pane chamunoona here chingabatsira nyika, chingabatsira vanhu?
The key decision kayenge yekuti mari yenyika ichafambiswa sei. So ndopanenyaya ipapa, zvino hapabira vanhu mari nekudzosa through the back door Zimbabwean dollar. So hapana chaataura chine musoro. In fact, zvaataura izvi zvanofanira kutosungwa kuenda kuchikurubhi nekuti abira vanhu mari dzavo.
Vabidi, chamunofunga kuti dene vamanguzha vaita kana kuti vataura nhasi chii?
Chekutanga, panga pachifanira kubviswa chipuka chaiye chinonzi bond note. So the bond note should have been simply been demonetized. Chechipiri, panga pachifanira kuti mari dzevanhu dziri mabhengi dzichengetedzwe, what we have been calling ring fencing, RTGS balances in banks, so that mari yevanhu hairuze value. Chechitatu, takachifanira kuita dollarize nekustrengthen a regime yemulti currencies. In other words, taifanira kungodzokera kuus dollar ikoko nekusimba kwaro ikoko, because ndo rinochengeta value yemari. Chechina, anga achifanira kuannounce kuti achabata mari dzevanhu dzemaexporters dzana zimplat, vanhu voona mari yavo. Ndo zvaanga achifanira kuita, zvasina zvisina kuitwa and havana kuzviita, zvinoti matsotsi ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1 vodira mupetrol yavanotengesa nemagaraji avo. So zvese zvaitwa ndezveutsotsi zvevanhu makoronyera ari kubira vanhu mari muZimbabwe.